Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tirimo Washington DC linyaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wemuvhuro chivabu 24/2021 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ishe zvimba voudza mhuri yamushakabvu Robert Mugabe kuti ivafukunure kuti vanovigwa paHeroes Acre. Asi mhuri yavamugabe inoramba yakatsika madziro. Bazi rezveutano munhu akachirwere cheCovid-19 moyo wofa nekutadza kuenda kunorapwa kuItaly nekuda kwekutadziswa kufamba nechirwere cheCovid-19. Mutungamiri webazi revechidiki muMDC Alliance vaObey Stole vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika zvasiya vanhu vafa kubva zvachatanga kupararira gore rapera vachiri chiuru nemazana mashanu nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 1586 vanhu vatatu chete ndivo vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose huri pazviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana matanhatu nemakumi masere nevaviri kana kuti 38,682 vanhu vasere ndivo vakapora kubva kuchirwere ichi nezuro wakare zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mana nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 36,453 vanhu vasere ndivo vakapora kubva kuchirwere ichi nezuro wakare zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mana nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 36,453 kusvika nezuro vanhu zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezviviri zvine mazana mana nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 632,496 vabaiwa nhomba kubva patanga chirongwa chekubaya vanhu nhomba yekudzivirira COVID-19. Pavanhu ava vabaiwa nhomba kaviri sezviri kukurudzirwa nebazi rezveutano vave zviuru mazana maviri zvine makumi manomwe nevasere nemazana mashanu nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 278,537. Mende inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamirioni gumi kuti chirwere ichi chisaramba chipararira munyika. Ishe zvimba vaudza mhuri yaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vavafukunure kuti vanovigwa pamarinda eHeroes Acre sezvo kuvigwa kwavakaitwa pamba pavo kwazvimba kuri kutyora tsika dzechivanhu. Asi mhuri yemufi iri kutsika madziro ichiti vakavigwa pavakasiya vataura kuti ndipo pavanoda kuradzikwa. Nunurai jena anotipanya inotevera.
Vachizivisa nezvemutongo wakapiwa namambo Zvimba mushure medare rakagarwa sondera pera pasina hama dzavamugabe chikonzi chamambo Stanley Mondoro chazivisa kuti pamusoro pekufukunyurwa nekuvigwa zvakare kwemutumbi wavamugabe mudzimai wavo amai Grace Mugabe vakanzi varipe mombe shanu nembudzi mbiri sezvo vakaita zvisiri pamutemo nekuviga vamugabe pamba pavo kwaZvimba. Amai Mugabe havana kuenda kudare kwamambo Zvimba kwavainge vashovedzwa sonzi rapera nemusi wa20 chivabvu sezvo vari kunyika yeSingapore uko vari kunzi nemuzukuru wavo vaPatrick wavo vari kurapwa. Amai Mugabe vainge vadanwa kwamambo kuti vapindure mhosva yekuti vainge vaviga vamugabe pamba pavo izvo zvisingabvumirwe netsika yemaZvimba. Mutauriri webato reNational Patriotic Front vaJelas Mawarire vari pedyo nemhuri yavamugabe vati zviri kuitwa kushungurudza madzimai.
pane chaunga chevarume vaita aya inonzi pachirungu gang up kurwisana neshirikadzi. Ini ndiri munhu akagara nawa mugabe vatandaniswa naivo vanhu vaakuda mutumbira wavo. Ndine zvavakanditaurira zvakati wandei maererano noukama hwanga hwava pakati pavo nenhunzvatunzva idzi dzakavatandanisa kubva pachigaro neku. Vamugabe vakabuda pachena muna March 2018 last interview yavo yavakaita muna July musi wa 29 July 2018 vachibuda pachena kuti vanga vari munhu vanga vachishungurudzwa nekahurumende kemusengabere kava munangagwa. Vakataurazve kune vaiva padyo navo panguva yavanga vatandaniswa neku kuti vanga vasingadi kuvigwa paireseka.
Hama yava Mugabe vaDominic Matibiri vanoti mutongo wamambo Zvimba vanove hama yava Mugabe kutungana kwembudzi sezvo amai Mugabe vasiri ivo vakaviga vamugabe. Nyechimbo inonzi iri kudiwa neavo vari kuda kufukunyura mutumbi wamugabe vamatibhiri vanoti tsvimbo haisi muguva asi vanayo semhuri. Imwe hama yava Mugabe vaGibson Jenani vanozivikanwa samambo Katiza Gombo vanoti mutongo wavari kuziva ndewaamai Mugabe sezvo wakagara uripo pamasamanisi.
Ichokwadi ichocho nokuti pasamoni ndofunga makanzwa kuti mambo vanga vakatopa jajimendi kudhara bhozi chivanhu chinogara chiine jajimendi yacho chero munhu ukamubeedza asi jajimendi inenge ichitozikanwa kuti mhosva iyi chivanhu chinoripwa sei. Saka pasamoni paya akataurwa kare.
Mumwe mugari wekwaZvimba vaata Changara vanoti zvokufukunyurwa nekuviga kwavamugabe hazvina basa, hurumende ine basa guru rekugadzirisa zviri kunetsa munyika.
Zvikuri pachena kuti pane zvavari kuda, pane zvinhu zvamugabe zvacho zvatiri kuziyawo isusu tizvi.
Pakabvunza mutauri wehurumende vari gurukota rezvekuburitswa kwemashoko kuti hurumende ichaita sei nekuvigwa kechipiri kwavamugabe kumarinda eHiroseka, amai Monica Mutsvangwa vatiti vatumire mibvunzo iyo yavanga vasati vapindura pataenda pamhepo.
Handichimirei makwestions enyu amunawo nzi maona through my WhatsApp ndinozokupindurai.
Asi vachinyora padande mutande ravo retwitter munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hurumende haiite zvezvipini. Tavatumira mibvunzo kuti vatsanangure zvizere asi vanga vasati vapindura. Asi gweta Dr. Alex Magaisa vati ishe haana masimba ekuti munhu afukunurwe.
Havana simba iroro. Hapana pandati ndamboona panonzi madzisi ane simba rakadaro pamutemo. Zvinoitika ndezvekuti kuzvarwa kwemunhu nokufa kwemunhu zvose zvinotarizwa pamutemo. Ndosaka kuine inonzi Birth and Death Registration Act. Kune mutemozve unonzi Burials and Cremations Act. Kozoita mutemo umwe unonzi Cemeteries Act. Mitemo yese iyoyi hapana hapo pandaona panonzi madzishe kana masabhuku kana vapi vane simba rokuti munhu afukunurwe agonzi akunovigwa kuHeroes Acre. Ikoko kuHeroes Acre ikoko futi kunotori nevamwe vane simba reikoko, ndosaka zvichinzi National Heroes Act. Munhu ane simba rekuti anovigwa apa ndi president wenyika, haikona Ishe.
Nyaya dzavanogabe dziri kuramba dzichinetsa sezvo pavakafa nekuvigwa kwavo zvinhu zvakanetsa zvekuti vakatozovigwa mushure memasvondo matatu vafa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Mangwana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kukomekedza zviri pamutemo chiumbwa chambuya nehanda icho chatove panzvimbo muHarare. VaMnangagwa vakazivisa kuti izvi zvaizoitwa pazuva reAfrica Day apo vaitaura pavhiki rekucherechedzwa kwemagariro netsika dzevanhu kugokwe nemusi wechishanu. Mutungamiri weboka revechidiki mubato rinopikisa reMDC Alliance vaObey Stole nasi vapuwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro mushure mekugara mujeri kwemazuva makumi maviri nemasere vachipomerwa mhosva yekuita zvisina maturo. Mutoriri wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Gweta ravaStole vaObeshava vatenda kuti izvi ndizvo zvatorwa nedare.
Vapuwa beyu nhasi nedare guru High Court naMai Charewa vakanzi iyo vabhadhare mari inokwana kuita 5,000 RTGS kwamabharano wedare kudare ramagistrate court. Zvekare vasungirwa kuti vanofanira kuzvitaridza kumapurisa chishanu chega chega chekupera kwemwedzi pakati penguva dza 6 mangwanani na 6 madekwani. Vasungirwa zvekare kuti vagarire kure nevafakasi mukati menyaya yavo.
Vashava vaudza Studio 7 kuti vachadzokera kudare mazuva mashoma ari kutevera, asi vati zvakare vaStole vafara nemutongo watorwa nedare nhasi.
Chakadaro tichange tichidzokera kumatare edzimhosva navo musi wa 28 May, chishanu chatakatarisana nacho ichi kuti tinzwe kuti trial yavo iri kutanga nguvai.
Hurumende inoti vaStole vakaita zvisina maturo pavakaratidzira nevamwe vavo avo vasati vabatwa panew government complex musi wakurume 1 gore rino, vachiti imwe nhengo yeboka ravo vamakomborero haruzivishe avo vakabatwa nemhosva yekukurudzira mhirizhonga munyika vasunungurwe. Mune imwewo nyaya yanga iri mudare repamusoro, mumwe mutongi wedare iri vasiyavona Musvitu vati vachatora mutongo wavo pazuva ravasina kutara pachikumbiro chekuti sarudzo dzechipiri kana kuti mabuy elections dziitwe zvichitevera kurambidzwa kwadzakaitwa negurukota rezveutano ano uye vari mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vachiti vanotyira kuti sarudzo idzi dzinogona kukonzera kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Chikumbiro chekuti sarudzo idzi dziitwe chakasvitswa kudare nesangano reElection Resource Center pamwe nereWorld Academy. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muERC vaSolomon Bobosi Bunu vaudza Studio 7 kuti danho rakatorwa navaChiwenga rinotyora bumbiro remitemo yenyika.
Chakaona kuti kana chichitarisa section 158 part 3 yebumbiro remutemo yenyika yeZimbabwe inotaura kuti sarudzo dzinofanira kuitwa kana pachinge paita fa kana dzingwa kana bva kana pane chikonzero chipi nechipi 90 days dzinge dzangokwana. Saka izvi zvatikutarisa ndezvekuti zviri kutaurwa neministry of health nezviri kutaurwa neboka rinoita zvesarudzo rezek kuti sarudzo dzinogona kususpendwa kana kumbomiswa. Zvisi kutipa gutsikano kuti tigutsikane nenyaya yekuti bumbiro remutemo riri pachena.
Mudare gweta resangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission vatawanda kane ngoni pavanga vachipindura mubvunzo wavaMusvitu kuti chingatarisa kuti sarudzo dziitwe chii. Iyo hurumende yakavhura mapazi ose eupfumi munyika, vati kuita sarudzo dzemabuy elections kunogona kutadza kufamba zvakanaka vachiti vanhu vazhinji vanogona kutadza kunovhota nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Gweta reWorld Academy vatendai BT vaudzawo dare kuti kurambidzwa kuri kuitwa sarudzo idzi navaChiwenga sekurukota rezveutano hakuna ine zvechirwere cheCOVID-19 asi kune chekuita nekutsikirira nyaya dzeutongi hwejekerere munyika. Mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 parunhare kuti bato ravo rakagadzirira zvakakwana kuita sarudzo chero ipi zvayo nguva yadzinenge dzatarwa nemutungamiriri wenyika kuti dziitwe, vachiti vachatevedzera zvizere zvinenge zvatorwa nedare panyaya iyi. Ndakamirira Studio Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vagari vemudhorobha remasvingo vanopfuura chiuru vanyorera dare reparamende gwaro vachida kuti rikurudzire hurumende kuti ise mutemo wekuti mari yechirongwa chekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution mumasvingo ishandiswe mukutenga mishina mitsva inopomba mvura sezvo iripo isiri kushanda zvakanaka. Godfrey Mutimba anotipanya inotevera.
Vagari ava vanga vachitungamirwa nesangano ravo remasvingo rate Residents and Repairs Alliance kana kuti MURA vakasiya gwaro iri kumunyori wedare reparamende vaJacob Mundenda vachiti vanoita nedambudziko rekushomeka kwemvura iro rinogona kupedzwa zvachose kana pakatengwa nekuvandudza mishina inopomba mvura kudhamu remutiri ikwi. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare rumbidzai magurupi ravanoti danha iri ndiro rechete ringapedze dambudziko remvura.
Mvura ndiyo yakakosha. Maresidents ane more than 2 decades vanhu vachichema dambudziko remvura nenyaya yekuti mishini yaparara mapaipi akugara achingobvesta. Saka dei fokasi yedu pari zvino yambe yatanga iri kumvura. Uye tiri kuti hongu mari yedevolution haikwani, asi council yakuchitsvagiridzawo dzimwe mari kana kwavanombokumbira maloni kana iyo mari yemutero inobhadharwa nevagari yoenda inotutsira pamari yedevolution dambudziko remvura risolviwe.
Vagari vanoti mari yedevolution iri kuuya iri kuiswa kune zvimwe zvirongwa zvakafanana nekuvandudzwa kwemapaipi esuwezi nekugadzirwa mugwagwa, izvo zvavanoti hazvina kunyanya kukosha. Mumwe mugari akasainawo gwaro iri amai sungano zvaraibwa naashe vanoti sevagari vane simba rekutaura zvavanoda kuti zviitwe.
Saka takavona sechinhu chakanaka kuti tinyorere parliamende nokuana tikati kucouncil tiri kuda kuti mari yedevolution iende kuine kuchirongwa chekugadzirisa mvura. Ivo vanoti mari yedevolution inouya iri allocated kuti itai chakati, saka havana masimba okuidivheta kuti iende kune zvemvura. Saka takanyorera parliamende taona kuti chinhu chakakosha zvikuru kuti tivaudze kuti isu savagari vemasvingo tinotarisira kuti titange dambudziko redu rokuwater augmentation mvura yedu zvichemo zvemvura zvigadziriswe zvichipera zvachose guta rimire zvakanaka.
Mishina iripo iyo yachembera inopomba mvura inosvika mamegaliters 30 aya anokwana vagari zviuru 45 pazuva, asi mudhorobha umu mave nevagari vanopfuura zviuru 100. Vagari 100 vanoda mamegaliters anosvika 50 pazuva. Studio 7 yatadza kubata mutauriri wedare vamundenda avo vanga vasingadaire nhare mbozha yavo kana kupindura tsamba kuti tinzwe divi ravo nezvenyaya yetsamba iyi. Nhengo yeparamende yemasvingo eBen vaJacob Nyoka Nhete vebato reMDC Alliance vati vanotsigirana nevagari vemasvingo.
Something chandinoagria nacho, something chandinotsigira zvakanyanyisa, cause tava nemaproblems emvura nguva yakareba muguta remasvingo.
Izvi zvatsigirwawo neguta redunhu remasvingo vaEzata Dzamira vanovazve nhengo yeparamende mumasvingo West vari vebato reZANU-PF.
Hurumende yakauyisa mari dzedevolution. Mari dzedevolution idzi dzinofanira kutargeta dambudziko guru riri mucommunity. Inyange zvayo isingazokwani, asi inofanira kunge ichiinda ikoko kuti isimudzire nekuvandudza. Sekutaura kwandaita kuti chakakosha muupenyu hwevanhu imvura.
Meya weguta remasvingo vakoni maboke vaudza Studio 7 parunhare kuti danho rakatorwa nevagari rakanaka, uye sekanzuro vanotsigirana navo vachiti panodiwa mari inosvika ma50 million ekuamerica kana kuti 60 million kuti paitwe chirongwa chekutenga mishina mitsva kuti dambudziko remvura ripere zvachose. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America nenyika dziri mugungano reEuropean Union dziri kushora zvikuru mutungamiri wenyika yeBelarus vaAlexander Lukashenko vachiti vakaita zvinoitwa nevanopfurukidza mwero apo ndege yenyika iyi yehondo yakamanikidza ndege yange yakatakura vanhu ichibva kuPoland ichienda kuLithuania kuti imhare muMinsk muBelarus ndokusunga mumwe mutori wenhau anoshora hurumende yavo anonzi Roman Pratasevich. Belarus yainge yanyibawo kuti pane aida kubhomba ndege iyi. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti havana ruzivo rwekuti Iran ichatenda here kutevedzera zvakatenderanwa muchibvumirano chezvombo zvenuclear chakanyoreranwa muna 2015. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muIran vaMohammad Javid Zarif vanoti zvirango zvakatemerwa nyika yavo nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump zvinofanira kutanga zvabviswa vasati vatanga kuita nhaurirano. VaTrump vakabuda muchibvumirano ichi muna 2018 vachiti Iran yaichityora. Apo pasi rose riri kutarisana nezvekurwisa chirwere charura cheCOVID-19, zvimwe zvirwere zvakaita sezvemoyo zvikuru muvana vadiki zvasara zvisina ari kunyatsozvirapa, izvo zvoisa vana vakawanda munyika munjodzi huru, vamwe vachifa. Chimwe chirongwa chakakanganiswa nedenda iri ndechekuenda kwevana vemuZimbabwe kuItaly kunorapwa chirwere chemaburi pamoyo. MuZimbabwe vana chiremba vanorapa chirwere chemoyo ichi vashoma zvikuru zviri kumanikidzawo vamwe vabereki vakaita sevari musangano rinonzi Brave Little Hearts kuti vashande navana chiremba vekuItaly ava kuti vana vavo varapwe. Sangano reBrave Little Hearts rakaumbwa naMaitendai Moyo vekuBulawayo, avo vakashayikirwa nemwana wavo Rudo Rwashe aive nechirwere ichi. Kiri Mudzamiri anotipanya inotevera.
Mumwe mubereki ane mwana akashaya ave nemakore maviri nekukundikana kunorapwa kuItaly gore rapera nekuda kwechirwere cheCOVID-19 ndi amai Angelina Manda.
Takasvika tikamiswa pawaiting list ndobva tazombodzokera futi kuOsus vachida kuona kuti mabudo aya amhara here. This was 2019 in December. Vataenda ndobva toti mwana wenyu ari pacritical, anotoda surgery. We were supposed to send up Italy muna March but hatina kuzokwanisa kuenda kuItaly nekuti kuItaly ndokwakatanga kuita COVID. So madoctors anga akati tichakutorai after COVID. Then we lost my girl end of March.
Amai Tendai Chachikobo vanotungamirira sangano reBrave Little Hearts muHarare vati zvinhu zvakaoma kuchengeta mwana ane chirwere chemoyo ichi. Amai Chatikobo vati vakatenga chikafu nemari yakatumwa nechimwe chizvarwa chinogara kuAustralia. Arwadziwa nekutambura kuri kuita vabereki ava sezvo vasingakwanise kutenga kudya kunonzi kupiwe vana ava.
Uchichengeta mwana akadai hapana kushanda kwaune kunenge ugere pamba naye nekuti vana ava vachengeteki nomunhu wese wese. Dzimwe nguva vanomira kufema, dzimwe nguva vane hasha, dzimwe nguva vanongoita zvisinganzwisisi. Saka zvinotoda mubereki kuti ange aripo anodyei, mubereki wacho anopfekei, mwana anopfekei, mwana anodyeiwo. So rubatsiro harusi kunidhwa pamamedication chete, pakuvachengeta mhuri idzodzi nevana ivava panguva yavanenge vane mwana wavo kusvika awana rubatsiro.
Amai Chatikobo avo vane mwana ane makore matatu ane denda remoyo iro risingakwanisike kugadzirika vati maoperation aya aisimboitwa kuzvipatara zvehurumende zviri munyika kare, asi iko zvino hakuchina vana chiremba vakawanda vanokwanisa kuvarapa.
I would say every day pane mwana anozvarwa aine cardiac problem at each hospital in this country. Inogona kunge isiri problem yakakura stereki because anosiyana maproblem acho. Vanava vanonida maoperation, vamwe vanonida kuiswa mapacemaker kubetsera kuti moyo uya uendese ropa kumuviri. Izvi zvaiitika muno kare kare asi zvakazomira. So vana havanga vakubetserwa kwamutoko, waenda kwamutoko unoniswa palist ko yamaItalian, voona mwana uya, vaona mwana uya vanozokudzai kuti uyai nemwana tozoenda naye kuItaly vobhadhara zvose.
Amai Chatikobo vati COVID yakavhiringidza urongwa hwavo uye kuda kuzviita munyika kunodhura. 27 yataurawo nemumwe mubereki vatatenda katai vanoti havo vakaita rombo rakanaka sezvo mwana wavo akakwanisa kuenda kuItaly muna 2019 COVID isati yatanga.
This other day takaenda kuparenyatwa pataona umwe mukadzi vatanga tikagara naye upper bench patudza nezveLuisa Goodot iri kwamutoko. Pataenda ikoko inini nemwana patasvika then pavatisa palist. Saka takazofonerwa kunzi tuye kuma service the Italians they came then patazofonerwa afterwards rachi. mwana anofana kuenda ku operation kuita from there they took care of my bills ese
vati vari kufarawo kuti mwana wavo ave kukwanisa kuenda kuchikoro nevamwe vamwe vabereki vanonzi vanononoka kuendesa vana kunorapa nekushaya ruzivo vachifunga kuti kuroiwa
amai tendai moyo
vanova vakavamba sangano re Brave Little Hearts vati kune mhando makumi mana ematenda emoyo asi denda remaburi epamoyo rakawanda munyika uyezve rinokwanisa kurapika rikakurumidzirwa nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josephat chiri panyanga vaudza Studio 7 kuti vana vese vanozvarwa vaine maburi aya asi anovhara pavanenge vasunungukwa asi vati pane dzimwe nguva anotadza kuvhara vanoti vana ava vanozokura vave nedambudziko rokuzarirwa nekuneta uye vasingakure vaine huremu hunoendera nemakore avo mukuru weAll Souls Mission Hospital Dr. Massimo Migani vati ichokwadi kuti chirongwa chokuendesa vana kuItaly kuti vanoitwa maoperation chakambomiswa asi vanotarisira kuti chinogona kusimudzirwa kupera kwegore rino kana kutanga kwegore rinouya kubva muna 1985 vana vanodarika mazana mana vaenda kunorapwa kuItaly ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo, makunda nenhambu akadzoka zvine mutsindo mukupera kwesvondo zvibodzwa zvichinaya semvura yezhizha. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Zvebodzwa makumi maviri nezvishanu zvakakandwa mumitambo mipfumbamwe iyo yakasimudzira kutanga kwemakundano echibuku Super Cup nemusi wemugovera nezuro. FC Platinum ndiyo yakatungamira mukukanda zvibodzwa izvi mushure mekurakasha wawa 6-0. Zvitatu zvezvibodzwa zvekugona kunenge kudada zvakabva kuna Rodro Chinyengetere uyo akambotora mukombe weSoccer Star of the Year kaviri asati aenda kunoedza mhanza kuSouth Africa. Asi mutambi arungotaurwa nezvake kwese kwese ndiDenver Mukamba wengezi Platinum Stars uyo akaita zvidavado uyezve nekunwisa zvibodzwa zviviri apo vakakunda Triangle 3-1. Mugoo wezvibodzwa hauna kuperera paFC Platinum nengezi asi wakawedzerwa neBlack Rhinos iyo yakanodambura Tenants 4-1 Musakuba Stadium kwaMutare. Zvikwata izvi zvakabatana mukutora mapoints ese matatu neHighlanders iyo yakarova Blauwe Chiefs 1-0 neChicken Inn iyo yakakunda Blauwe City 2-0. Cranbourne Bullets iyo ichangopinda muPremier Soccer League yakasimudzirawo mitambo yayo nemufaro nekurova Manica Diamonds 1-0. Asi Dynamos neCapes United hadzina mufaro mushure mekunge Dimbare yakaita 0-0 neHerentals nezuro uko Capes United ichipedza iri 2-2 neyadha nemusi wemugovera. Harare City yakaitawo mangange 1-1 neZPC Kariba. Zvikwata zviviri zvichapedza zviri pamusoro mugungano rega rega muHarare, Blauwayo, Mutare nezvishavane ndizvo zvinopinda muma kota finali. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tirikutarisa nyaya yechirwere cheCovid-19 uye zvataurwa naIshe Zvimba zvekuti vaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe vafukunurwe vanoigwa kuIros Eka. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Ishe Zvimba vanonzi vaudza mhuri yaMushakabvu Robert Mugabe avo vaive mutungamiri wenyika kuti vavafukunure vanovigwa kuIros Eka. Asi mhuri yavaMugabe inoramba yakatsika madziro. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7, ngomvulo mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2021. Ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
Not sure, because I have not seen the judgment, but I have read the number of people calling me and telling me that it's foolish that we must exhume the body by the 1st of July.
Induna uZwimba uthi kumele kugejwe isidumbu sowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe, singcwatshwe ngutsha.
Kuhlukuzwa kwabatsha kukhona ilizwe lonke ethe Benedict khona abaya ababotshwayo. So bagithi angazi singakuthini ukuthi iZANU-PF iqulelane nathi njengebandla le-MDC.
Isiphathamandla se-MDC Alliance uMnumzana Terry Rice Sithole ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso eBail ngemva kokuhlala entolongweni iphose inyanga. Ebantwini abazinkulungwane eziphose zifike eziyisikhombisa 6960 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine izolo, abazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili babo bebehlatshwa okwakuqala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ebantwini abazinkulungwane eziphose zifike eziyisikhombisa 6960 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine izolo, abazinkulungwane ezedlula kancinyane ezimbili babo bebehlatshwa okwakuqala ukuthi abaphose bafike inkulungwane ezinhlanu 4812 bebehlatshwa ijekiseni yakuqala. Ukunje selisedlula ingxenye yesigidi 632,496 inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kuhlelo oluqale elizweni ngoNhlolanja lonyaka. Ngakho obulewe yileli gcikwane ekutshoneni kwelanga layizolo, kodwa kufunyenwe abathathu belalo. Sebezinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 38,682 asebefunyenwe bele-COVID-19, lokhu leli gcikwane lahlaselayo elizweni. Induna uZwimba uthi kumele kugejwe isidumbu sowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe singcwatshwe kutsha. Wethule isinqumo lesi kulandela ukuthoniswa kwecala eletheswa unkosikazi Grace Mugabe okuthiwa wephula amasiko esigaba seZwimba ngokungcwaba umkakhe emzini wakhe. Uhlawulise unkosikazi Mugabe inkomo ezinhlanu lembuzi, wathi kumele isidumbu sikaMugabe sisuswe kusiyafika usuku lwakuqala lukaNtulikazi. Kodwa uMnumzana Leo Mugabe, umzukulu kaMugabe, uthi uZwimba wenze ihlazo njengoba engelamandla okuthetha amacala esigabeni lapho okwangcwatshwa khona uMugabe. Ake sizwe uLeo Mugabe exoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Not sure, because I have not seen the judgment, but I have read the number of people calling me and telling me that it's foolish that we must exhume the body by the 1st of July.
Lami ngikuzwile ukukhulunywa ngabantu ngoba kangingakuboni okwethulwe nguChief Zwimba. Lesi sinqumo esethulelwe unkosikazi Grace Mugabe, hathi umndeni wonke wakumgabe. Ngakho-ke ngasisoze sesilandele isinqumo lesi. UChief Zwimba kalamandla okuphatha udaba lolu. Sile nduna zethu lapha, hathi uChief Zwimba. Konke lokhu akusho lutho kithi ngoba wenza akufunayo. Unkosikazi kaMugabe kalani lokungcwatshwa kukaMugabe. Bekumele udaba lolu lobanjwe nguChief Pepelele. Weke abantu bonke laba engani uyinduna nkulu. Uhulumene kumele alandele thina. Nxa engakwenzanga lokhu siza kuya emthethwandaba. Uhulumende wancedisa ekungcwabeni uMugabe. Imuli yayisilwa yodwa, njalo uChief Pepelele wayekhona kungcwatshwa uMugabe. Siyakwazi ukuthi kulezinye induna ezahamba kumongameli zicela ukuthi kugedwe amathambo kaMugabe. Umongameli wathi kumele balimuke ngabafuna ukukwenza.
The reaction of the people and things like that. And he wants them to think twice about this.
Lo umnumzana Leo Mgabe, umzukulu kaMoyi, umnumzana Robert Mgabe, wayengumongameli welizwe. Bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Umahluli womthethwandaba ophezulu namhla udlulisele phambili isinqumo kudaba olwakhwezwa ngabalwela ilungelo loluntu bephikisa inyathelo likahulumende elokuthi kumiswe inhlelo zokhetho ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Igqwetha lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Tendai Biti njalo engowebandla le-MDC Alliance utshelele umthethwandaba ukuthi ukumiswa kokhetho ikwephula isisekelo sombuso kanye lelungelo loluntu ngoba lungaqhutshwa kulandelwa iziqondiso zokuvikela i-COVID-19. Kusenjalo isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Terry Rice Sithole namhla ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso e-bail ngemva kokuhlala entolongweni phose inyanga eyodwa esetheswa icala lokubangela ukungahlaliseki elizweni. Umnumzana Sithole uhlawuliswe inkulungwane ezinhlanu zamadola, 5,000 RTGS eyebhayo, njalo igqwetha elimelayo umnumzana uBhayi Shaba uthi bazaphindela imithethwandaba kwinsuku ezilandelayo lapho okuzathethwa icala aletheswayo. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance emathebeleleni South umnumzana Ntando Ndlela uthi kuyadanisa ukuthi amalunga ebandla lakhe abotshwa mahlayana njalo labo basebenza beqaphele.
Ukuhlukuzwa kwabasha kukhona ilizwe lonke ethe benefits khona abaye ababotshwayo. So bakithi angasinga ukuthi iZANU-PF ixolelane lathi njengebandla le-MDC sasikhululeke senze ilungelo lethu lokuba siphatheke emsebenzini yethu. Ukhangele wabona obhetho lecala lelade letheswa elethiswa licala nje elingatsho lutho elingadingi ukuthi umuntu azaqeda amalanga onke lawo esesitokisini. So kuyasidanisa thina kakhulu kukhona lakithi khona basifike erali lalakithi sikhona emadebeni south sivele senza ama-activities ethu singaphansi kovalo lokuba ingela sithi isikhathi niyabothi kakhulontaza yiba basengozini kakhulu yokubotshwa uhulumende lo ofindezela kangaka.
Ngoba sibona uhulumende esithi kwesinye isikhathi kuyabe kusephulwa iziqondiso ze-COVID-19 kumbe kubangelwe udlakela.
Iziqondiso ze-COVID-19 zephulwa yiZANU-PF ukudlula abanye bonke abantu. Ngakhangela umkhokheli weZANU-PF uNangagwa emalangeni edlule benza inkalakatha yomhlangano kugcwele abantu besesabeka. So nxa kuze kubandla elephula iziqondiso ze-COVID-19 kubandla leZANU-PF i-MDC sizama ngazo zonke izindlela ukuba sikunanzele ukuthi umkhuhlane lo ukhona. Ma senza imihlangano yethu kumbe imibuthano yethu sizama ukuthi silimit inamba yabantu kube yindlela yokuthi abantu bazivikeleke emkhuhlane ngoba umkhuhlane lento ngoba yinto esikhangeleke kakhulu ukuthi iZANU-PF isemandleni. Akula muntu ongababuye futhi ababuze ukuthi kanti indaba lethi yibo abafake impilo zabantu engozi. Ukhangele lemabhasini ngengaba kobulawa amalangeni adluleyo kade amabhasi lawo Zulu kho nxa kuthiwa i-COVID-19 ikhona sifikile eZimbabwe kuhle kuhle izasibulala isigqebhe ngendlela uhulumende amiyaletha ngayo abantu emabhasini. So uhulumende nguye ofaka impilo zabantu engozini ukudlula yonke into dadewethu.
Kodwa likwamukela njani ukukhululwa kukamnumzana Sithole ngemali yesibambiso ye-bail?
Kuyasithokozisa dadewethu ukukhula kwakomanda wabontanga uBhayi Sithole. Uvele into futhi ngabe yenzakala kudala ingathi vele bekuvele kungavuza ngabe sesitokisini kodwa njengoba sekhululiwe kalamhlanje siyathokoza sengakhulile ukuthi aqhubeke ngomsebenzi wakhe webandla ayikuba njalo le muli yakhe ayibona imuli yakhe engumuntu okhululekileyo.
Lo ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance emathebeleleni South sixoxela ye esefilabusi. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khaya Moyo uhlezi elandula impiko yokuthi ibandla lakhe liyangenela kwezombusazwe. Ezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF eziyake zikhulumele Studio 7 zithi amalunga amabandla aphikisayo ephula ngaboma umthetho esenzela ukubotshwa ngendlela yokugcona uhulumende. Live Talk namhla sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu iJackson yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 vaccine. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kwenziwe imbuthano yokunanza ukwedlula kweminyaka owodwa ufe onsundu esezandleni zamapholisa uGeorge Floyd emadolobheni amaningi aweMelika izolo, ukugoqela eMinneapolis lapho adabuke khona esigabeni seMinnesota khonapha eMelika. Abohlangothi lwezempilakahle edolobheni leNew York khonapha eMelika babika ukubana umuzi owe-Far Rockaway ulenani eliphansi kakhulu labantu abahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 eye-vaccine. Iningi labantu laba abahlala kulomuzi libikwa kungabensundu kanye labesilatino abayibo abakhokhelayo ngenani elikhulu lababulawa ileli gciwane. Iningi labantu bakwele Senegal batshengisele esikoleni salelo lizwe iDakar befuna ukubana uhulumende ajezise kanzima ababa lezithandani zobulili bunye ngokubumba umthetho ongabaniki ilungelo lokwenza njalo elizweni, isithi ngoba lelo lizwe liyenkolo ezingavumeli lo mkhuba. Umongameli Patrice Talon wakwele Benin ugcotshwe ukuqala umsebenzi izolo ukubana abuse kweminye iminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokunqoba kwakhe kukhetho olwenziwe ngenyanga edlileyo ngesilinganiso sokungamashumi phose athoba mune munye ekhulwini 86%.
Uhulumende uthi eZimbabwe kungelinye lamazwe akuqala ukusungula inhlelo zokuhlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane wesifudo sohlobo lwe-typhoid. I-typhoid conjugate vaccine TCV lingelesibili lilandela ngemuva kwele-Liberia. UMavis Tama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngumphathintambo wezempilakahle enguye njalo umsekeli kamongameli welizwe u-retired General Constantino Chiwenga obe ngumhlonitshwa emkhosini wokuphawula ngokusemthethweni uhlelo lwensuku ezilitshumi lwe-Integrated Typhoid Conjugate Vaccination Campaign Launch lokuhlaba abantwana ijekiseni elibavikela kusihudo se-typhoid.
This naturally puts us on the regional and global map for lessons and best practices, hence the need for all stakeholders to this integrated campaign to do their best for the success of the campaign and most importantly reaching out to all eligible children through quality vaccinations.
Lokhu kwenza sibe ngabantu ababhekwe ngumuntu wonke. Kudinga ukusebenzisana kwenhlangothi zonke zempilo ukuze siphumelele kulolu hlelo, sanelise ukuba finyelela bonke abantwana balithole leli jekiseni.
Abenhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization WHO baveze ukuba eZimbabwe lilizwe lesithathu umhlaba wonke ukuhlaba leli jekiseni. Ummeli we-WHO kuleli uDr. Alex Gasasira ulandisa kabanzi ngalokho.
As a result of high immunization coverage and strong disease surveillance activities, Zimbabwe last experienced outbreak due to measles in 2010, while many countries in Africa, in Europe, in the Americas have experienced resurgence of measles and several outbreaks in the last 5 years.
Izehlakalo zokuqhamuka komkhuhlane wendingindi eZimbabwe zicume ukuba khona ngomnyaka ka 2010, njalo lokhu kungenxa yokuba beliqhuba inhlelo zokuvikela abantu kumkhuhlane etshiyeneyo ngendlela ekusibanga esiphezulu ngesikhathi amazwe amaningi e-Afrika, Europe nakubomelika bebelokhu besiba lazo izehlakalo zokuqhamuka komkhuhlane wendingindi kuminyaka emihlanu edlule.
Ummeli wenhlanganiso ebona ngendaba zabantwana umhlaba wonke eye United Nations Children's Fund UNICEF uDr. Tajudini Oyewale uthi eZimbabwe ngelinye lamazwe asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika elikhokhelayo ukuthatha leli nyathelo.
UNICEF applauds the government of Zimbabwe for prioritizing immunization of children at risk of typhoid. We believe that children continue to be disproportionately affected by typhoid and its associated complications. And we strongly believe that this vaccine will go a long way to protect our children against the potential impact and fatalities associated with typhoid.
Iya kunxoma umsebenzi owenziwa ngele Zimbabwe iUNICEF wokuqakathekisa ukuhlatshwa kwamajekiseni avikela abantwana umkhuhlane we-typhoid. Abantwana yibo abaqhubeka behlaselwa yilo umkhuhlane we-typhoid kanye lezinye inkinga, kungakho sile themba lokuba leli jekiseni lizaphathisa kwezokulondolozwa kwabo ungozi elethwa yi-typhoid.
Abazali abanjengomnumzana Isaiah Moyo oyisakhamuzi seHarare uthi bayalujabulela lolu hlelo.
Kubalulekile ukuthi njengabazali sibone ukuthi abantwabethu bayazifumana lezi injections ze-typhoid kanye le-polio, njalo bafumane lawo ma-vitamin A supplements. Kuyabongeka lokho kwenziwa nguhulumende ukuthi bavikele abantwabethu emkhuhlaneni.
Ingcwethi ecubungula ezenhlalakahle kaZulu kanye lezombusazwe umnumzana Jenesane Ntungakwa uthi kuningi okumele kukhangelisiswe phezu kwalolu daba.
Kungaba liqiniso, kungaba yinto enhle, kodwa ke sinanzelela ukuthi ma sikhuluma nge-immunization ngesikhiwa bathi yi-preventive measure, kodwa ke singakhangela esithi yi-health delivery system sesikhuluma nge-management, ngapho kukhanya akula lutho esilwenzayo njengama-Zimbabweans.
Okunye okwenza ziphumelele inhlelo zezempilakahle eZimbabwe uNtungakwa uthi yikuba iningi labantu kungabanelisa ukubhala lokubala.
Iqinisa ukuthi iningi labaZimbabweans abangabe sebenza ezibhedlela kumbeni ngaphi esithi manpower, ilula ukufundisa ukuvuleka ingqondo, ilula njalo ukufundisa esingathi ngama-public social announcement ma ukhangele indaba lezi ezama-immunization.
Lolu hlelo lokuhlaba ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane wesihudo sohlobo lwe-typhoid olusungulwe mhlaka 24 Nkwenkwezi lubikwa luqondiswe ebantwaneni abaleminyaka esificamunwemunye kusiya kwabaleminyaka engaphansi kwelitshumi lanhlanu yokuzalwa. Lukhangelelwe ukugqitshwa mhlaka 4 Nhlangula lonyaka, njalo uhulumende uthi luhlose ukufinyelela izigidi eziyisithupha zabantwana kumagumbi womane elizwe. Phezu kokuhlatshwa ijekiseni elivikela abantwana umkhuhlane we-typhoid, uhulumende uthi kuzothathwa leli thuba ukuhlaba elinye njalo elivikela kumkhuhlane we-polio kwabaleminyaka engaphansi kwemihlanu abedlula kancinyane isigidi 1.3 million okwakumele balithole kodwa bengasalihlatshwanga ngenxa yokusilela kwalo emhlabeni wonke jikelele kusukela ngomnyaka ka-2016. Amantombazana akusigaba seminyaka esukela kweyisificamunwemunye kusiya kwelitshumi lanhlanu abasezikolo lemphakathini bona bezohlatshwa ijekiseni le-human papilloma virus ukubavikela kumvukuzane yomlomo wesibeletho. Kuthi abantwana abakusigaba esisukela kunyanga eziyisithupha kusiya kwabaleminyaka emihlanu bezotholiswa ethiwa yi-vitamin A supplement. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Abantu abaningi bathi bayahlupheka kobulawayo ngoba bavuka ekuseni nsuku zonke besiyadinga umsebenzi. Abanye babo bathi benza lokho loba bengahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ake sizwe bexoxa lo Ezra Chisa Sibanda kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni.
Sama ngusisizile
mpofu. Wenza nsukuzile empilweni.
Hayi, empilweni ngivukele ukuzodinga amaphiso every day.
Ekhaya.
Ekhaya uselwakuyo.
Kunonzima ohlala lapho empilweni.
Sihlangana lokuthi sebenzisele ukudla sabe nxa siya sizodinga ama-fish job endlini yabo wasinshiye kungelalutho kanye lokucabanga ukuthi umasitandi yabe funa imali yakhe erenti. So konke kunokulayo ukuthikhwalisa nzima.
Ubaba ungaphomi kwakho?
Hhayi, ungamanyela sehlukane.
So uphila ngani?
Ngiphila ama-fish job.
Wona la
ugcina
abantwana?
Sikhanga nomkhuhlane lo osuhluphile we-corona lo, wena sazivikela?
Hayi, angikazivikeli.
Kumeleni?
Kodwa lami ngisesendleleni yokuthi ngiyekhona.
So uzahlatshwa lawo? Awesabi?
Hayi, angesabi.
Ngupretty Mate.
Pretty Mate, ngihlala ngani?
Emagwebu.
Eh, wena kusitheleke kuyini igcubu ohlana nalo empilweni?
Igcubu enhlanga nalo empilweni ngokusela imali.
Kusela imali? Uphila ngani manje?
Phila ngokwenza amaphisi kumsebenzi wezandla.
Kuyini-ke okwenzela izandla ongakwenza wena? Ukhulumele phezulu tatwa uzo.
Ngiyawathanga ayina, ngiyaklina, ngiyahlakula, ngiyavuna. Ngenza konke nje kwemasimini, ngiyaklinda. Yonke into nje ibanjwa ngezandla.
Kunjani kodwa kuyabambeka, kuyatholakala umthezi?
Ya, okwakathesi komile ngezindaweni nje ye-COVID.
Abantwana bangayi ma?
Abantwana bayi-4.
Bayi-4 abantwana? Ubaba wabo ungazi?
Ashona.
Okay, so ngumfelokazi.
Eh.
Ngoba gcinayo nawo.
Eh, inamba gcinayo.
Banga bonke lapha.
Sala.
Na.
Ina bobhe.
So bakhala umama uthi ngiyabela wena. Abakasebenzi
ke. Ngizokuzwa ithebuli naye.
Abantu bancane.
Eh.
So lokwathi umngakho somele uthi ube ngubaba la lo mama.
Yimu baba yimu mama, yimu mele ukuzwa ithebuli lebantwana.
Ngisukelele mpofu.
Ye, Rosile Mpofu uhlala lapha ke, uhlala nga?
Mina ngihlala eMpophoma.
Wenzani eMpophoma?
EMpophoma yikho lapha engihlala khona, lapha engikhona kathesi yikho lapha engizidilisa khona.
Uzidilisa nga?
Ngizidilisa ngokuthi ngama-peace job, ukuthi ngibani phela kumndenini ngiyami.
So i-peace job uyifuna ngiyani?
Ukwazi ukuklina, ku-ayina, even emasimini ngiyakwanisa ukwenza kumbe kuvuna kumbe kuhlakula.
Labo ngabanye babantu abaxoxelo ezwa Chisa Sibanda kwaBulawayo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Esilethulela lona enkundleni yokuxhumana yeFacebook Vukasi Leviyo eNdebele. Wezemidlalo lithuthukise amathuba alo okuvikela inkezo yeChibokhu Super Cup iqembu leHighlanders ngokunqoba elikwenze emdlalweni walo wakuqala kumncintiswano walonyaka. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Impumelelo yemidlalo yokuqala inkezo yeChibokhu Super Cup ichiye iqembu leChicken Inn leHighlanders kuyiwahlezi phezu kwengalane kuSpire Sika Group 2 omabili lawa maqembu alemiklomelo emithathu iqembu ngalinye. Iqembu leChicken Inn linqobele kuBulawayo City nge-2 kanya ngomgqibelo, kwathi ngesonto iqembu leHighlanders linqobele kuBulawayo Chiefs nge-1 kanya. Ekhuluma ngemva komdlalo wabo, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu uthi usasemude umango okumele bewuhambe ukuze bevikele inkezo awayiphakamise ngomnyaka
ka-2019.
Ngithi kusase lo msebenzi omkhulu, kodwa kukhona okungijabulisayo okwenzakale kulo mdlalo. Nxa sikhangela phambili silo mdlalo onzima olandelayo ngempela viki ezayo, kodwa ngithokoziswe yikuba abafana batshengisele ukuzimisela okukhulu langesikhathi behlaselwa kanzima.
Umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uThulani Sibanda uthi akasoze alahle imbeleko ngokufelwa ngoba abafana bakhe bedlale kuhle loba bedliwe.
Yeah, I think we gave them too much respect in the first half.
Ngokubona kwami sibahloniphe kakhulu ngehlandla lakuqala lomdlalo, kodwa ngehlandla lesibili sidlale kuhle okokuthi nxa singangezelela kulokhu esikwenze ngehlandla lesibili emidlalweni elandelayo singaqhuba kuhle kakhulu.
Iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala leBulawayo City emdlalweni walo olandelayo kuCity leHighlanders lona lizadibana leChicken Inn. Amaqembu akuSpire Sika Group 2 asebenzisa inkundla yePapa Fields. KuSpire Sika Group 1 wonke amaqembu aselephethe umklomelo owodwa ngemva kokuba iqembu leyada leKFC United bebengujikilobhanqa 2-2 ngomgqibelo, kwathi ngesonto eleHarare City leZPC Kariba abe ngujikilobhanqa 1-1 kwasekuCity leHerentals leDynamo zaChina zabhekana kungeleleni sekulitshayela emambuleni. Spurs ka Group 3 iqembu leBlack Rhinos lihle phezulu kwengalani ndawonye leCranbourne Bullets ngemva kokuba eleRhinos lijayele iTenex nge-4-1 nomgqibelo kwathele Bullets linqobe leManyika Diamonds nge-1 kanyanga ngesonto. Izimbamgodi ezemba ilitshe lePlatinum yize zihle phezulu kwengalani yeSpurs ka Group 4 ngemva kokuba iqembu leFC Platinum libhaxabulele wawa nge-6-0 kuthele ngeze Platinum Stars lijayele iTriangle nge-3-1. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanje.
Hello.
Yeah, what's it?
How can I help you?
We are good enough.
Come on, you can't do nothing.
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela induna uZwimba uthi kumele kugejwe isidumbu sowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe singcwatshwe kucham. Isiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Thero Rice Thole ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso ebail ngemva kokuhlala entolongweni phose inyanga eyodwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.